Royal DJ Figo,
boss of throat,
Macho Hard Matrain,
Kaza Commander, Kunotana Fire King, Pakudiwa Larifiti, Paritimunda Garantini Mambo and Mahiti, Dosata Kumashua, I feel pity, you want your choice in the Paripiti,
Bambari Kuteres, Guma Avana Rao, Winky Arcochola, Kuchola Gumbe Bound, in a different sound, Yanetsa Patown, Shisine Hashua, Mela Pinda and Frau,
Abbas Kudiwa Quantity, Parikudiwa Quality. Suma strike and operatori sapaditi kupisa ndandito samadola muwaleti panoda mentality zvese ne vitality kudiwa quantity pari kudiwa quality isuma strike and operatori sapaditi kupisa ndandito samadola muwaleti panoda mentality zvese ne vitality bora tosikanwa nekuwa hura waura tina kujaira zvekutaura taura cheidu patasvika kuparura parura goma dzatsukira tiri kusandura sandura kana president vauya vura roti vapinde kune vakawanda vanosaisa chikwande mukai Bangano is the notice of Tunde, Mukuru Mukuru, Anga, Ikare Tunde. Abbas Kudiwa quantity, Pari Kudiwa quality. Susuma strike and operatori sapaditi. Kupisa ndandito samadola muwaleti. Panoda mentality, zvese ne vitality. Kudiwa quantity, Pari Kudiwa quality. Isuma strike and operatori sapaditi. Kupisa ndandito samadola muwaleti. Panoda mentality, zvese ne vitality. Kunotana fire king, kwa kudiwa larifiti. Pari timunda garantini mambo e mahiti. Dosatsa kumashua, I feel pity.
Bambevari kuteres nguma avana round Wingi ari kuchola, kuchola gunge bound In a different sound, ya netsa patown Shusinei hasho wa mweva pinda ne fraud
Abbas kudiwa quantity, pari kudiwa quality Susuma strike and operatori sapaditi Kupisa ndandito samadola muwaleti Panoda mentality, zvese ne vitality Kudiwa quantity, pari kudiwa quality Isuma strike and operatori sapaditi Kupisa ndandito samadola muwaleti Panoda mentality, zvese ne vitality
Bora tosikanwa nekuwa hura waura Tina kujaira zvekutaura taura Cheidu patasvika kuparura parura goma Dzatsvukira tiri kusandura sandura Kana president vauya vura roti vapinde Kune vakawanda vanosaisa chikwande Mukaimbangano isi tinotise tunde Mukuru mukuru wanga haigare tunde
Abbas kudiwa quantity pari kudiwa quality Susuma strike and operatori sapaditi Kupisa ndandito samadola muwaleti Panoda mentality zvese ne vitality Kudiwa quantity pari kudiwa quality Isuma strike and operatori sapaditi Kupisa ndandito samadola muwaleti Panoda mentality zvese ne vitality Kudiwa quantity pari kudiwa quality Susuma strike and operatori sapaditi Kupisa ndandito samadola muwaleti Panoda mentality zvese ne vitality Kudiwa quantity pari kudiwa quality Isuma strike and operatori sapaditi Kupisa ndandito samadola muwaleti Panoda mentality zvese ne vitality
Boss of the road